DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 24 mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvemari vamutuli Ncube vanotarisirwa kuparura bhajeti ra 2022 mangwana musi wechina. Mutungamiri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti nyaya dzavo dzakawanda dzavari kupomerwa hadzisiri kutongwa dzichipera kumatare edzimhosva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari vamutuli Ncube vanotarisirwa kuparura bhajeti ra 2022 mangwana china. Vancube vakavimbisa kuti bhajeti ravo richarerekera mukubatsira varombo vachitizve mapazi ehurumende akakumbira mari yakawanda isingakwaniswi kuwanikwa nehurumende. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paNational University of Science and Technology muzvinafundo Stevenson Dlamini vanoti vanhu vose vakamirira kunzwa zvichataurwa navaNcube sezvo mapazi mazhinji ehurumende achida rubatsiro pamwe chete nemaindastiri. VaDlamini vanoti vane tarisiro yekuti vaNcube vachapa mari yakawana kumapazi ezveutano nezvekurima.
Zvakakosha ndezvekuti tiri kuona kuti vanhu vazhinji vairarama nekutengesa, vamwe vairarama neyatinoti informal sector, vakarasikirwa neupenyu hwavo nesource of income. Saka takatarisira kuti awedzere pasocial protection. Takatarisira kuti zvinhu zvakaita semasocial grants, semacash transfers haimbopa vanhu akazo chiya neinflation. Tikutarisira kuti awedzere ipapo nekuti vanhu vazhinji havasina nzira yekurarama izvakakonzerwa necovid lockdown.
Chii chamakatarisira kubva kuna vamutuli Ncube takatarisa kunyaya dzezveutano?
Tikutarisira kuti zvipatara zvizhinji zviri kuda kungowedzerwa. Tichitarisira kazhinji hapana mishina yekushandiswa muzvipatara, hapana mishonga. Saka tikutarisira kuti bhajeti uya ichakoshesa zveutano mahospitals emagovernments. Tikutarisira kuti vachaitwa program yekubhusta maSMEs avo vanozvishanda, mabhizinesis ari kutanho remainfacturing. Tikutarisira kuti gavhmendi ichaita an investment fund ichabatsira vashandi kana kuti mabhizinesi ari pamanufacturing.
Ko, kana makatarisa kune zvekurima Profesa Dlamini, chii chamunoda kuti vamutuli Ncube vaite?
Tikatarisa paagriculture zvatiutarisira nezvekuti vachaiswa mari yakati muagriculture. Nekuti agriculture tikutarisira kuti haigumiri pakurima chete, asi pane maindustries mazhinji anorarama neagriculture yatinoti agriculture value chain. Saa tukutarisira kuti mturi achawedzera mari kunyanya pama value addition processes agriculture. Iyezve tikutarisira kuti nyaya yeCovid yakatochinja nzira yekushanda munyika muekonomi. Takushandisa macomputers kazhinji. Saka tikutarisira kuti pachawedzerwa expenditure pa yatinoti ICTS infrastructure, information communication technology systems infrastructure.
Izvi zvichabatsira sei uye zvichabatsira ani?
Izvi zvichabatsira kazhinji ma departments e government kuti vanoda kutenga mabusiness zviite nyore kuti vawane kubatsirwa kunyanya kuchishandiswa macomputers kana kuti ma internet. Saka tikutarisira kuti achawedzera ipapo izvo. Kuvashandi vehurumende tikutarisira kuti achawedzera nekuti inflation iri pa 53% izvozvo. Zvikureva kuti mari yaihurwa nevashandi vehurumende kutanga kwegore haichatengi, yakadzikira kurema kwayo ne 53%. Saka tikutarisira kuti gore rinouya achawedzera macivil servants mari achishandisa auction rate, achavasvitsa palevel yavanga vari muna 2010. Ndozvatikutarisira nekuti upenyu hwakaoma. Ndozvandikati ndo zvakatikoshei zvatikutarisira kuona mubhajeti ya honorable minister.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paNational University of Science and Technology muzvinafundo Stevenson Dlamini vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti zviri pachena kuti mapurisa ari kuvambunyikidza sezvo nyaya dzavo dzakawanda dzavari kupomerwa dzisiri kutongwa dzichipera kumatare edzimhosva. Nemusi wemuvhuro majistrate womuHarare amai Vongai Guwiro vakatenderana nemagweta avaNgarivhume kuti vachuchusi vanyatsogadzirisa mapepa ekuvapomera mhosva nekuti ainge asina kujeka panyaya yavari kupomerwa yekuti vaikurudzira kana kuda kumanikidza vanhu kuti vapidigure hurumende musi wa20 chikunguru gore rapera. Gweta ravo vaHarrison Nkomo vanoti mapurisa ari kungovapomera mhosva dzisingaenderani nechikamu chemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act kwavari kuti vakatyora. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvomukati menyika vakazembe-kazembe sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi vanowanzoti vanopikisa vanotyora mutemo kuti vaonererwe nevekunze nekusvibisa hurumende. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata vaNgarivhume.
VaZulu, nyaya dzedu dziriko kumatare hapana chiri kufamba. Tava nenguva inodarike gore nemwedzi inoraudzira tichingoenda kumatare dzimhosva tichidzoka. Yaimbonzi inofanira kutongwa ipere, iri kungoenda iri kungodzoka. Musuno Zuro ndanga ndiriko, hapana prosecutor wacho chaye anga asipo, akashayikwa akatsvagwa. Magistrate unotonge nyaya yacho vanga vasipo, ikatoverengwa nomwanga aripo, judgment exception yedu. Saka hakuna chiri kufamba, zvakamira kusitika chaiko. Saka yanguva nyaya yekungoenda kumakoti nekudzoka.
Asi vakakudzorira here gwaro renyu rekufambisa kana kuti passport?
Passport rangu vanaro, havana kutidzosere magwaro edu ese ekufamba. Ndichikuenda kundomangara kumapurisa kamwe pavhiki. Zuro wacho ndakaenda kukoti ndatobva nekuwater falls police kundomangara kundoripota kuti ndizikanonzi ndiripo, handina kwendakaenda. Saka nyaya dzacho ndeiya yatinoti muchirungu persecution, haisi prosecution. Ndezvekungorwadzisa kuti tinokurwadzisa kusvika wanyarara. Zvino isi hatinyarari.
Sezvo nyika yatarisana nesarudzo dzemaby elections, vamwe vari kukurudzira vatsigiri vavo kuti vaende kunonyoresa kuvhota. imi murikuitawo sei uye murikupindawo here musarudzo idzi?
Tiri kukurudzira vatsigiri vedu zvakanyanya kuti vanyorese kuvhota. Ende gore rinouya tinotarisira kuti pasarudzo dzemabielections tinonga titoripoti chitoparticipata. But chikuru chatiri kutarisana nacho iko zvino, tiri kukurudzirana kuti vana vezimbabwe tigone kushanda pamwe chete takatarisana nesarudzo ya 2023.
Izvi munenge muchizviita sei?
Hatizo kukurudzira ma citizens nevatsigiri vedu kuti vagamuchire gwara rekushandidzana nemamwe mapato kuti tigone kukunda ZANU PF. Tisadivide mavote opposition asi timaise mundiro imwe chete kuti tikunde munangagwa neboka rake.
Mutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vari parunhare kuHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Nezuro dare redzimosva mubindura rakarasa nyaya yeumwe murume aipomerwa mosva yekunyomba nekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mutsigiri webato reZANU PF Goodman Musariri akasungwa gore rapera achipomerwa mosva yekufambisa mashoko okutsigira mutevedzeri wavamunangagwa vaConstantino Chiwenga pana vamunangagwa. Zvinogara zvichitaurwa kuti bato reZANU PF rine mapande maviri, rimwe rinotsigira vamunangagwa, rimwe richinzi riri kutsigira vaChiwenga. Svondo rapera dare redzimosva muBite Bridge rakarasa mosva yeumwe murume nemukadzi wake vakange vachipomerwa mosva yekuzvidza nekunyomba zita remutungamiri wenyika. Nyanzvi mune zvemutemo vachishandira muguta reToronto kuCanada vaSilas Chekera vanoti mutemo uyu hauzikanwi paunotangira nepaunoperera uye unotyora kodzero dzevanhu.
Pamaererano nemutemo uyu wekunyomba kana kuzvidza hofisi yemutungamiri wenyika, pane zvinhu zvitatu zvandingangotaura nezvazvo. Chokutanga, kubvunza mubvunzo wekuti iyo mutemo wacho iwowo wakarerekerei, basa rawo nderei? Nokuti kana uri baba ndikana makutsvaga rukudzo necheremerera kuburikidza neshamu kana bhande kana zvibhakera, semaonero angu imi pane pamunenge mapotsa. Nokuti rukudzo necheremerera zvinofanira kubuda kuburikidza nemabasa amunoita imi sababa. Takaritarisana nenyaya yatinayo semutungamiri wenyika, haudi mutemo kuti uwane cheremerera norukudzo.
Ko mutemo uyu wakamira seiko chaizvo? Unoita sounonetsa kunzwisisa.
Mutemo uyu saka muri kuona nyaya zhinji yekumataro kudziri kunoraswa. Mutemo uyu unoklasha kana kuti kupikisana nedzimwe nguva nebumbiro remutemo constitution yedu inova ndiyo iri pamusoro pemirau yese munyika medu. Bumbiro rinotipa kodzero yokutaura takasununguka, yavanoti pachirungu free speech kana freedom of speech. Saka kana ndakuzonzi ini mukutaura umomo kana zvatarisirana nemukuru wenyika zvaakuzonoita semhosva zvakare kuburikidza nekuti ndataura kuti chii, munoona kazhinji kazhinji nyaya dzacho dzinozonoraswa kumatare nokuti dare rinenge raakuti zvakataurwa izvi. Munhu akataura kuburikidza kodzero yake constitution. Saka mutemo iwoyu in some instances unoklasha ne right freedom of expression iri muconstitution.
Vachekera, mutemo uyu unotangira papi uchiguma papi kana takatarisa kodzero dzevanhu dzinovabvumidza kutaura zvavanoda?
Mutemo wacho iwowu unonetsa kuti tiunzwisise kuti unotangira papi uchiperera papi. Pamutemo, mutemo wega wega unofanira kunge uri certain. Tinofanira kunge tichiziva paunotangira nepaunogumira. Zvino mutemo wokunzi kunyomba kana kusora hofisi yemutungamiri wenyika kuti tizive kuti mhosva yacho inotangira papi ichiperera papi, against the background yekuti ndine right to freedom of expression yandamboreva iyayi, zvinonetsa. Saka unozoona mujoni woga woga akudecida pakesi yoga yoga kuti iyi mhosva iyi haisi mhosva, which then becomes a problem. nyaya mapa mienzaniso yemungu arikunza akasungirwa kuti akati ada amangagwa vasiya vasiyira vachiwenga kuti nditi mhosva handisi kunzwisa kuti mhosva irete yacho iri pai so ndo imwe dambudziko riripo pamutemo
avo vange vari nyanzvi mune zvemutemo vachishandira muguta retoronto kucanada vasilas chekera vari parunhare kucanada nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi zvichitevera kuonekwa pasocial media kwevhidhiyo yairatidza vaemarson munangagwa vachiita sevakadhakwa newsday rinoti mutauriri wavamunangagwa vageorge charamba vanoti vamunangagwa vakanga vasina kudhakwa uye vanongonwa hwahwa mumwedzi mitanhatu yekutanga kwegore vachiti ndizvo zvinoitwa navamunangagwa gore roga roga kubva muna 1978 munewsday makare vatsigiri vatanhatu vemdc alliance vakamiswa mberi kwedare nezuro vachipomerwa mhosva yekutuka mapurisa vachiti imbwa dzamutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vatanhatu ava vanoti nobody makoni batsirai sora kudzai sachiwo jacob chigodora chipo mungoshi namemori chikodze vakabvisiswa mari yechibatiso inoita zviuru zvishanu zvemadhora pamunhu vakaenda kudzimba dzavo newzimbabwe.com rinoti zvizvarwa zvezimbabwe makumi manomwe nezvitanhatu 76 zvakanga zvichidzoka kumusha kubva kusouth africa zvakatiza kubva panzvimbo inochengeterwa vanhu vachivhenekwa coronavirus kana kuti quarantine kubite bridge yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
ya zvitikashamadzi kuti vanhu vakawanda vava kurwara nepfungwa kuzimbabwe nechimiro chivatungamiri variko vasingafungiri vasinganzwiri vane utsinye vasina mwoyo munhu iye semusemundi akavharirwa mbakanzi usamboshanda zvachose usabuda kune pandemiki semusemunhu iye ndiye ari kudzibhadhara mari yeschool fees nemaus dollar maus dollar achasikawanikwi hurumende iri kupa vanhu mabhondi semusemunhu iye ndiye ari kudzibhadhara rendi vamwe vari kutochembera mabhondi malandlord semusemunhu iye ndiri kudzibhadhara bhiri remvura nekadzuro riri mumaus dollar semusemunhu iyeye futi haana kwaanoshanda akarasikirwa nebasa paakangodzigaramba munguva yepandemiki ichitanga haana kwaari kushanda haana kwaanokwanisa kumupa mukurarama munhu iye angatadza kurwara nepfungwa iyi sei vana munangagwa nekuru yake zanupiefu vane vasina kana urombo kana kubvunzwa utsitsi kana kune vanhu nokuda kwaizvozvo munotoita varwere vepfungwa vakawanda semutungamiri yendiye ari kuti ari kubhadhara vakagwa hondo imwe mari iri mumaus dollar asi mushandi wehurumende achipuwa bhondi vana vese vezimbabwe vari kurarama muzimbabwe
mamuka sei mhuri yezimbabwe indotsinhira nemufesi uyo anga achitaura nyaya yenhengirikini wee kuti unonzi kwaita nyaya dzokuti education education ndotsinhira naye ndichitaura kuti hakuna vamwanhu vasingatombofungwa nozva muno zimbabwe uno unzavhenda achitaura kuti hei mutikangasa mabasa edu ichi basa ripi rawo kuita iwe basa ripi vhenda raunonge uchiita rokunzi unonzi basa unzi hei takonsa mabasa ripi zungu idzodzo ri kupuwa izvozvo ri kutengesa izvo ndounonzi basa iro una basa rakadaro vanofungai musati maita zvinhu yakuna zvokuti anzi education mavene education muchidzidza kupi iye vhenda ye ndiyakabva nagraduate ndiya kuti anzi saka ndozva kwagraduatira izvozvo zvokuti anzi unotengesa nzungu munhu yemustreet izvozvo kana kutengesa mahewu usangotaura zvimwe zvinhu zvisina kana musoro wako mana sura kuti makambani avhure iwe zvaukadzidza utambirire mari izvozvo vabereka wako vagara pamutefetefe uta kuti anzi tukasa mabasa edu muno musaka vanhu musaite demonstration demonstration kutoitwa ane mazvona
mamukasei mangwanani anamukoma jonga mangwanani anamukoma jonga parisei pastudio 7 apo ishi hazvakaoma hama dzaakuurayiwa muno musouth africa hama dzaakuurayiwa muno musouth africa zvokuti taikumbira kuti mubvunze kune vakuru vehurumende kana inga wa ZANU-PF kana inga wa MDC kuti havagonori kutaura nevanhu vemuno South Africa nekuti Pietersburg izvozvi yaipa vanhu vari kupindirwa door to door mazimbabweni ndo vari kudikana kunyanya vamwe vese maforeners ava havasi kubatwa neproblem kuri kudikana mazimbabweni vari kuurayiwa zvakaipa saka aikumbirawo kubvunza kuti havagonori kutaura nehurumende yesouth africa nekuti vanhu vavangorizii hapana zvinhu zviri kutaurwa tirungone vanhu vavangonyarara hapana vanhu vari kungotaura dzimwe mhosva kana dzimwe nyaya saka taikumbirawo imwe vestudio 7 mutaura nevakuru kuti maforeners vari kuurayiwa muri kutodiwo navo
ndinoti makadii vashamarari vestudio 7 kuno tinofara zvikuru tinokutendai nekuti pazvirongwa kuti panyuzidzi zviri kuitika kunyika kwedu nini ndinongoti zvangu mazimbabwe nzi ngatizorejistai kuvhota tiende tinovhota neuwandu hwedu hwose tivhotere purezidhendi wedu weshanduko ane vanhu pamwoyo asiri madhara ayo ataneta nawo anongoti promisa zvinhu zvenhema kubva vachitanga kutonga since 1980 nanhasi hapana zvakaitwa saka hai hande tinorejista kuvhota tivhotere purezidhendi wedu weshanduko advocate Nelson Chamisa tiwane mabasa tiraremewo zvakanaka sezvinoita dzimwe nyika sezvitikutambura tiri kune dzimwe nyika tichisiya nyika yedu yakanaka kutodarika yadzo saka haa ngatirejistei kuvhota vanhu vamwari tivhotere purezidhendi weshanduko ngaapinde hake mukomana tinomutsigira standmeya simbi ndiri northern cape kukimbaloko
kadiko vana mukoma tanoka wande vana mukoma jongapo makasimba here isi tinofara titi pano papolokwana apa ndidivine matutu pano papolokwana apa ndida kukwazisawo zvangu vabereki vangu amai semu nababa semu pamponjana ndichida kutaura ndakananga na vatete avo vakataura vachitivo MDC iri kuwanikwa iyo ichisvibisa zita rezanupf ko iyo zanupf chairi kuvharidzira vachamisa vachisangana nevatsigiri vavo uye ndakanzwa vatete avo vachitaura vachiti kana zanupf uye mapurisa nemasoja vakada kuti vange vachisunga vanhu vose vava vari kuita izvozvo vanowanikwa vachisunga ko takawanikwa runganiko bato remdc richiisa nyaya kumapurisa richiripoti asi panowanikwa pasina kana umwe anosungwa zvinova izvo zvichingoratidza kuti vatsigiri vezanupf vachamisa vangaponda mota dzavo here vachamisa vangakuvadza vatsigiri vavo here
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera nhasi vaemarson munangagwa vasvitsa makore mana vari mutungamiri wenyika munofungei pamusoro pebasa ravo pane zvachinja here tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden vanoti hurumende yavo ichapinda mudura renyika rinochengeta mafuta ekufambisa dzimotikari igopinza munyika mamiriyoni makumi mashanu emadhiramu emafuta aya kuti zvibatsire kudzikisa mitengo yezvinhu munyika mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira pamusoro pekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotikari ayo ave kuramba achidhura zuva nezuva nyanzvi mune zvamabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti nyika zhinji dzave kuzarurwa sezvo chirwere checovid-19 chave kudzika vachiti izvi zvave kukonzera vanhu kufamba-famba uye kutenga asi zvinhu zvichiri zvishoma muzvitoro tabata muzvinafundo Masocha kuti vatiudze zvizere
chavari kutaura apa ndechokuti mafuta anori kushandisa motikari muamerica petrol nedizeri radhura chaizvo chaizvo saka vanhu makambani mazhinji vange vachichema kuhurumende kuti ngaione zvokuita idza ikwanise kuona mukana yekuti zvinhu zvidzake mumashopu muno kuti panokwira mitengo yana diesel petrol zvinhu zvinokwirawo. Saka America sedzimwe nyika dzakawanda wanda dzatinoona dzakaita sana Japan, India, South Korea vanenge vaine matura avo petrol nediesel namafuta endege wokuti kana kukaita maemergency vanobva vazovhura matura iwaya vachitengesera mafilling station ari munyika nemutengo wapasi. Saka ndiwo zvavafunga vaBiden kuti ngatimbodaro iki zvinoro kuchema chema kuri kuita vanhu petro iri kukwira chinoita kuti ikwire zvikonzero zvakawanda wanda kuti pasi rose raakumuka manje nokuda ikonomi dzenyika dzepasi rose dzaakusumuka kubva mucovid.
Taakukwidzisa mutengo wemafuta okufambisa dzimotikari chii?
Chikurukuru chiri kukwidza mutengo pasi rose wemafuta edzimotikari ndechokuti nyika zhinji dzanga dzakavhara ikonomi yadzo nokuda kwecovid dzava kuvhura. Saka kuvhura kuri kuita nyika idzodzo makambani achivhura vanhu vari kutengawo mafuta, makambani achitengawo mafuta epetrol nediesel kuchifamba. Uku kuri kubva mafuta nediesel kunyika kwachekuko. Kunyika dzacho dzakaita sana Saudi Arabia, dzakaita sana Libya havachakwanisi kumita dimandi, havachakwanisi kunge vachichera kana kubudisa peturo nediesel rinokwana kwazvinoda kutengwa nokuti vari kuitavo go through zvecovid izvozvizvi. Saka vanenge vachingovhurawo pichana. Saka mafuta ari kuita mashoma, nyika dzakawanda dzichida mafuta iwawo, zvinozoita kuti mafuta aya adhurisise kunyika dzakawanda nokuti zvine vasati vachamawana kwavari kumawana ikoko. Saka nyika dzacho dziri kungonzi madikuwedzera ivo vachiti hatizvikwanisi, plus vanoziva kuti vakawedzerawo mafuta yavo kunyika idzi praizi yechi mitengo yepetrol nediesel inodzaka ivo vorusa.
Pakutaura kwaitwa navaBiden nezuro vakataura vachiti vaita izvi zvokubudisa mafuta anegara akachengetewa aya kuitiravo kana zvinhu zvaoma, vachiti vatenderana vari kuita izvi pamwe chete nedzimwe nyika dzakaita sana India. Sei vachida kutenderana nedzimwe nyika pakushandisa mafuta avo avagara vakachengeta?
Zvinoitika ndezvokuti kunyika idzodzi dzavatenderana nadzo ndokunobva zvimwe zvinhu zvinotengeswa muAmerica zvakawanda wanda. Saka havangazviiti vega, nyika yoga yoga simba rayo rinobva mushamwari dzayo. Saka kunana South Korea, kunana Japan ndokunobva motikari dzakaita sana Toyota, makambani adzo ari munomu. Kunana India kune zvakawanda zvinobva ikoko. Saka vabvumirana nenyika idzodzidzi nedzimwe kuti aiwa kuti ufumi hwedu hwagara hwenyika hwagara huchihidzana hufambe huchihidzana nenzira yanga iripo nechekare, tose ngatiite zvakati zvakati nokuti mazuva ano hakusina nyika ingati inomira yoga isina ushamwari nedzimwe nyika. Ndosaka zvavataurira neshamwari dzavo vakadai vangatiite zvakati tobudisa mafuta atakaviga uko tichiitira maemergency waya toramba tichihidzana. Sokuhidzana kwatachiita zvikepe zvinobvawo kunana Japan, kunana South Korea, India chiuya uno chinezvowanawo mafuta akati chipei zvinhu zvacho muzvitoro isu zvatinotengesawo uno kuAmerica zvichienda kunyika idzodzo zvinezvoendawo zvichitakurwa namafuta anenge akachipa zvondosvika zvochipirawo vanhu vaikoko. Saka kuzvidzana kunoita nyika muzvakawanda wanda zveupfumi hwenyika zvinoita kuti kana pamafuta iwayaya epetrol nediesel zvinge zviri zvinhu zvinokosha kuti zviwiriranwe neshamwari panyika.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Gurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube vanotarisirwa kuparura bhajeti ra2022 mangwana china. Mutungamiriri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti nyaya dzavo dzakawanda dzavari kupomerwa hadzisiri kutongwa dzichipera kumatare edzimhosva. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.